manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zvitatu 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu takatohamba posisheni yedu yokuti mari yataikora gore rapera muna Oktobha yaiti mushando wepasipasi aiwana $450. Iyoyo ngaingomultiply neIndapig rate. Ndo mari inotokwana nokuti ndo mari inoendera nemitengo iri ngoiko.
Vashandi vehurumende vanoti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro mwedzi uno.
Mabonasi avo egore rino akatobhadha paose muna November. Saka review yaakuzouya muna 2020.
Asi hurumende inoti izvi zvatove zvegore rinouya. Varimi vonetsekana nekuwana mbeu nenguva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanga vachitarisira kubhururuka nendege yeAir Zimbabwe nhasi vatadza kuenda nzendo dzavo sezvo ndege iyi isina kubhururuka. Mumashoko kuvatori venhau, Air Zimbabwe yangoti yasangana nematambudziko asiri kukwanisa kugadzirisika, ichivimbisa kuti ndege ichasimuka mangwana. Kuramwa mabasa kwavana chiremba uye kusashanda zvakanaka kwendege imwe chete iri kushanda dzinodzokorora. Kuramwa mabasa kwevashandi vepa Air Zimbabwe pamwe nekusashanda zvakanaka kwendege imwe chete ndiko kunonzi kurupa kuti zvinhu zvirambe zvichinetsa pakambani iyi. Kunetsana pakati pehurumende nevashande vayo kuri kutarisirwa kuenderera mberi mushure mekunge vehurumende vati havachakwanisa chete kuti vataure nezvekuwedzera vashandi mari mubhajeti regore rinouya. Izvo zvinotevera kunyorwa kwetsamba nesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council kuhurumende richikurudzira kuti itarisise zvakare mihoro yevashandi nekukasika kuburikidza nekuvawedzera mihoro mumwedzi uno wazvita kuitira kuti vakwanise kurarama. Munyori musangano iri vaDavid Dzatsunga vanoti sangano ravo rasvitsa tsamba dzenyunyuto kugurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima, kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube pamwe nekuboka rinoona nezvevashandi vehurumende Republic Service Commission vachikumbira kuti vaite navo musangano wechimbi-chimbi wekuziya mihoro yevashandi. Vadzatsunga vanoti vashandi vehurumende vakamborerutsirwa zvishoma mumwedzi wapfuura wambudzi mushure mekupiwa mari dzemabhonasi asi mari idzi hadzina kure kwadzakavasvitsa. Vanoti izvi zvaita kuti vachemere kuwedzerwa mihoro nekukasika. Sangano iri rinonzi riri kuda kuti mushandi wepasi anga achitambiriswa madhora $400 nemakumi mashanu emari yekuAmerica asi ichibhadharwa zvichienderana neuremu hwedhora rekuAmerica pazuva iroro kana kuti Interbank rate. Ngatinzwe hurukure yataita navadzatsunga.
Ichokwadi tanyora tsamba yataimbisa kukota rinoona nezvevashandi uye kugurukota rinoona nezvemari. Tikazoibisawo imwe kupublic service commission vanova ndivo vashandi vehurumende tichivazivisa kuti mari yatakakora muna Oktobha haichabviri kuti tiikore izvozvo vamirira zvakaita ndekuti muna November takambo dzimurwawo mbijana nebonus asi bonus iroro hazina kwarakatomboinda saka iko zvinezvi taamuna December kuti vanhu vakadzokera kunohora mari iyoyo nemamiriro akaita zvinhu
manga magara musiri munhaurirano dzemihoro here nehurumende
handiti gwedo kwapera kwatakasangana navo takakonana mushure mokunge tati aiwa ima hamuchagoni kuramba muchitipa mari iri mara TGS chitipai mari makaireta neinterbank rate sezvinongoita vanhu vose munyika muno iko zvinochero munhu waakungoshandisa rate kungotarira kuti US riri pai ndopaari kuisa mutengo wake saka ini mukati vanhu vose vamwe vanozviita asi vashandi mihoro yavo hairetewi tikati hazvigoni ivo vakativo haiziwi ndopatakazoda kuita demonstration paya tikaona tufandu ramapurisa richibuda kutiramidza kuti tinoisa petition saka hatina kuzombotaurirana kubva ipapo
saka imimi mihoro yamuri kuda muda kuti inge ichitangira pamari
isu takatoapa position yedu yokuti mari yataikuora gore rapera muna October yaiti mushando wepasi pasi aiwana 450 US iyoyo ngaingomultiplywa neinterbank rate ndo mari inotokwana nokuti ndo mari inoenderana nemitengo iriko ikozvi
saka munotarisira kunzwa kuhurumende riini
isu takangovati toda zvechimbi chimbi because watova December zvouno saka tati totarisira kuti dai zvaibvira taitosangana chero vhiki ino
saka danho ramatora iri munotarisira kuti rinobudirira here pane ramamakaronga rekuratidzira
isu tinongoita zvinhu tine tarisiro yekuti zvinobudirira kuratidzira tinogona kuratidzira but izvozvi tiri kuona kuti maticha akutovhara mazamanisheni akatonyorwa vamwewo vakuda kuenda kukrismas chero tikati vashandi hende ititi hoi hoi zvinogona kunetsa asi isu tinongoti hurumende inobva hakungonyara sehurumende inoti hurumende yavanhu inobva hangova nenyasi yopa vanhu mari inoita kuti vararame krismas yacho vanoitamba sei
saka munotarisira kunzwa kuhurumende riini
isu takangovati toda zvechimbi chimbi because watova December zvouno saka tati totarisira kuti dai zvaibvira taitosangana chero vhiki ino
vanga vari munyori wesangano reapex council vadavid dzatsunga vari parunhare kumasvingo nestudio 7 studio 7 yabatawo gurukota rezvevashandi muzvinafundo mavhima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi
no handisati ndaiona ndiri on an international trip tine regional meeting yeinternational labour organization kunoku kuabijan kuivory coast saka ndinofunga kuti icharipotiwa zvayo nevari muoffice kuti vakavachiri vaiona panichapiwa maupdate but hazvina kuipa kuti tisangane navo ini saminister wepublic service labour social welfare pane pasina chakaipa ipapo
saka munodzoka riini manje apa
tine vhiki rese tiri kuno because ndio original meeting yedu yenhu yeilo ndinotori nevanomirira vashandi tina vamutasa vanobva kuzttu then tine vanomirirawo vano maemployers vanobva kuemcos tinonopedza paweekend tobva tadzokera kuzimbabwe which means kuti tinenge taakunoona kuti tingasanganawo here vhiki rinotevera
asi hapana chakaipa hapo pakusangana navo musangano wamagara muchida kuita
no ini handisati ndasangana even nevakuru veapex council zvinenge zvakanaka kuti uchinge watanga kushanda wosangana nevese vaunofanira kusangana navo vakamirira zvidanho zvakasiyana siyana zvinenge zvichisevenza neministry saka ndakangoita vhiki rimwe chete ndiriko kuzimbabwe ndatanga kusevenza saminista welabour saka ndina kunge ndawana mukana saka pandinodzokera ipapo yagara ichitori muplani yangu yekuti ndisangane nevakuru veapex council
asi mari iripo here apa kana kuti mune ma kutotaurawo na muzvinafundo mutulincuve
ndo zvagara zviripo ndivo vanoziva kuti pagara paine hurukuro dziripo pakati pavo nehurumende ihurukuro dzagara dziripo zinotora nzvimbo pachirongwa chinonzi National Joint Negotiation Council. Iyo vanenge vakamirirwa neApex Council yandanga ndichitaura iya, inobatanidza maassociations evashandi akasiyana-siyana, vashandi vehurumende. Ukuwo isu tinenge takamirirwa nevanomirira hurumende. Permanent Secretary wedu vamasanga ndivo leader wechikwata chinomirira hurumende. Saka pagara pachitori nehurukuro dzakadziripo. Ini ndiri kutanga ndasangana nawo kuti tizivane saminista munyowani. Asi handikwanisi kuti ndiite negotiation navo takapedzisira tichivapa mabonuses avo egore rino akatobhadha kwaose muna November. Saka review yaakuzouya muna 2020. Asi tinenge tichitaura ivo vakataurirana National Negotiation Council imomo munenge muine representation yetreasury yeminister of finance. Saka chikwata chinenge chakatokwana chakadaro, isu seministers tinenge tichizobriefiwa kana vapedza kutaurirana kana vakakonana, tinenge tichibriefiwa kana vane zvavawiriranawo, tinenge tichibriefiwa.
Kuri kutaurazve vashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare kweAbidjan kuIvory Coast naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, sangano rinomirira vanachiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzimire kunyorera kuti dzipinzwe muchirongwa chekubhadhara vanachiremba chiri kukokerwa nekambani High Life Foundation iyo inotungamirwa namuzvinabhizimusi Strive Masiwa. Gwaro raburitswa nesangano iri rinoti sangano iri ratora danho iri mushure mekuona kuti High Life Foundation iri kushandisa nzira dzekumbunyikidza vanachiremba kutambira urongwa hwayo uhu. Zimbabwe Hospital Doctors Association inoti iri kutambira mashoko ekuti vanachiremba vari kumanikidzwa kusaina magwaro ekudzokera kubasa, uye hurumende iri kuda mazita avanachiremba vakanyorera kudzoka kumabasa. Unove munongedzwe kuti iri kushanda pamwe chete neHigh Life Foundation. Utungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ wamiswa pamberi pedare ramagistrate muHarare nhasi uchipomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act zvichitevera kuratidzira kwavakaita vakatakura bhokisi rinotakurirwa chitunha. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nhengo dzeATUZ nomwe dzinosanganisira mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure negweta ravo vaDouglas Coulthard nomwe wamugari wemuHarare vaSimon Peter Drury vatanga kutongwa mudare ramagistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo pakuratidzira kwakaitwa nenhengo dzeATUZ muHarare muna kurume wegore rino dzichitsutsumwa nenyaya dzemari dzemihoro. Muchuchisi wenyaya iyi vaOwen Safuri vaudza dare kuti vasungwa vapfumbamwe ava vakatyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act pavakaratidzira pamahofisi egurukota rezvemari vamutirinxuve vakatakura bhokisi rinoiswa chitunha senzira yekuratidza kusafara kwavo nemari dzavari kutambiriswa nehurumende. Pavabvunzwa nemutongi wedare amairumbidzai mugwagwa kuti vanopindura sei mhosva yavari kupomerwa, vasungwa vese vari vapfumbamwe vati havana mhosva. Magweta avo audza dare kuti vasungwa ava vari kungoshungurudzwa. Rimwe remagweta aya vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti nhengo dzeATUZ dzine kodzero dzekuratidzira kumushandirwi kana dzisiri kufara nemari dzemihoro sezvo izvi zviri mubumbiro remitemo.
Mudare taisa defense outline iri kutaridza kuti vasungwa vose vari kuramba mhosva yavari kupiwa, vari kuramba vachitaura nyaya dzakasiyana. Chekutanga chavarotaura ndechekuti zvavari kunzi vakaita zvacho hazvikwanise kutorwa semhosva pamutemo. Hapana chinotaridza kuti pane kukanganiswa kwakaitika pamanyorero akaitwa mapepa nemapurisa. Chechipiri ndechekuti ivo sevatungamiriri vevashandi vane kodzero yekumirira vashandi nenzira dzavaishandisa dzinosanganisira kuratidzira kunyunyuta kwavo kune avo vanovabhadhara kana kuti vavanoshandira vacho.
vabhamu vati vamwe vasungwa ava vakafanana navacoltart vanovegweta reatus pamwe navadruri vakasungwa vasinei nekuratidzira kwakaitwa neatus gweta ravadruri muzvare fadzai mahere vati vadruri munhu aitongopfuurawo zvake nepamahofisa pavamutulinxuve vabhamu vati izvi zvinoratidza kuti nyaya yehurumende haina kusimba
kune vamwe vaingozvifambirawo zvavo vasingatomboziva kuti musangano weatus unoita nezvei asi vaingopfuurawo nepanzvimbo iyoyo sezvo vaine mvumo yokufambawo zvavo kwakungobatanidzirwa pakusungwa kwaitwa vanhu nemapurisa vasina mhosva yavakanga vapara nekuda kuti varingopfuurawo zvavo chimwe chiri kubuda mumashoko ekuramba mhosva ndechekuti kune vamwe vaitove pabasa semagweta vakanga vauya kuzomirira maclients avo kwakubva vasungwa nekubatanidzirwa pamwe chete nemaclients avo vavangafamba kuzosunungura
nyaya iyi iri kuenderera mberi nekutongwa nechitatu uye hurumende inoti nevafakazi gumi vachauya kuzopa umbowo nhengo dzeatus dzave nenguva dzichiramwa mabasa dzichiti mari yemihoro yadziri kupiwa nehurumende yakafanana nemutero wembwa ukuwo hurumende ichiti homwe yayo yakabooka zvokuti haikwanisi kupa vashandi vayo mari yavari kuda zvichakadaro atus yaburitsawo mashoko kuvatori venhau ichiti zvinhu zvange zvisina kurongeka kumatare sezvo nyaya yavo yange ichingochinjwa chinjwa vatongi vasati vaendeswa pamberi pemutongi amai rumbidzai mugwagwa atus yatiwo nyaya yanonoka kutanga kuzeyewa nedare sezvo mufakazi wekutanga wehurumende anga asipo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Vashandi vakawanda verimwe banga vari kutarisirwa kurasikirwa nemabasa mushure mekunge banga reCabs ravhara mamwe mapazi. Mukuru webanga iri vaSimon Hammond mashoko kuvatori venhau vakati banga iri raizovhara mapazi anoti Highfield, Highglen, Letombo neNorton kutanga munandira gore rinouya sezvo vari kuwandudza mabasa. Vakati vanenge voshandisa michina yechizvino zvino mukuita basa rakawanda. Asi munyori mukuru musangano revashandi vemabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaShepherd Ngandu vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvashandi.
Sokufamba kuri kuita nhau pasocial media takaziviswa kuti pakuvhara mabranchi avo 4. Saka dambudziko iroro rokuvharwa kwabranchi harisi kuwanikwa kuCabs chete asi tiri kuona kuti kune mabhengi akafanana naStandard Chartered Bank vakatovharawo mabhengi avo mazhinji nyika yose vakasiya mashomanana anenge matatu chete saka ivo vari kuti varida kushandisa tekinoloji kuti tekinoloji ndiyo izokwanisa kuita banking saka izvi zvaakutiomerawo sevanhu vanomirira vashandi mukati memabhengi nekuti vanhu vari kurasikirwa mabasa nokuda kwaizvozvo. Nguva pfupi yapfuura iyi vakaita voluntary retrenchment saka nazvino voluntary retrenchment iyoyo ndiri kutarisira kuti chaiisa vamwe mukati memabhengi iwawo mabranchi akavharwa futi iwawo.
Asi ivo vari kusiya basa ava kana kuti vari kuita voluntary retrenchment vacho vachienda pamujika ndigere vari kunyatsopiwa mari dzavo dzakakwana here zviri kufamba sei?
Akuitika munyika muno ndine kuti munguva vamwe vashandi nokuda kuti munguva vari kushandiswa zvakanyanya vari vashoma basa ravo raane mastresi vamwe vanenge vafrustrated vachiona futi kuti mihoro yavari kutambira haina chairi kuvabetsera haina chairi kukwanisa kutenga izvozvo nokuda kwokushungurudzika vamwe vacho vari kuzopedzisira vangoti hazviri nani panguva munhu atore zvake tishomatoko oenderera mberi muupenyu achiita mune zvimwe zvinhu tingavati mabhizimisi kana vanofunga kubuda kunoenda kunze kwenyika kwavanenge vachifungidzira kuti vangawana zvimwe zviri nani. Asi tikazvitarisira chaizvo tinoona tumari twavari kupiwa hatuna zvatinganyanya kubatsira munhu kuti agone kurarama zvikuru sei kana tichitarisisa mari yataa kupiwa RTGS dhora iyi hazvina zvazvingambobatsira nekuti maexchange rate acho kwaa kuma16-17 nekunana black market kwaa kupfuura kuma20 zvaakureva kuti mari dzavari kutambira chero ukanzwa 100,000 kana ukanzwa 150,000 ukazonyatsozviongorora unoona kuti pamwe wasarwawo ne$2,000 isina kwaingamboendesa zvikuru sei kana usina zvimwe zvinhu zvauri kuda kuti uite mubhengi.
Ivo vashandi vemabhengi vari kupiwawo mari dzakawanda sei pamwedzi tichitangira neve pasi pasi?
Iko zvinezvi Tikatarisa washandi vanotambira mari shoma shoma, mari yavo yanga iri pa 1000 yanga kuti 900 something. Achinokuda kwokuti mazuva anaya vanga vari kumupa tumapushen kwavari kupa tete kuti mwengo vanoti kana uchitambirawo 900 something upi hoka maka kushen ke 900 something, saka zvinenge zvatongoti kuma 1800 ndo yatingati ndo iri pasi pasi kana tichitaura zviri kumazuva anaya. Asi kana taakutarisa mari iyoyo taita nema exchange rate tinoona kuti mari iyoyo imari pasi pe$100, mari isingakwane kutenga zvinhu tichitarisa nemari yaitambirwa nevashandi munguva yemaus dollars, nekuti minimum salary yedu yaive 636 yaive kumaus dollars. Asi kana zvitariswa iko zvinoizvi nemari iri pasi pe$100 kana nyange ingave kuma80 kana ma70 something US dollars, zvikuona kuti vashandi vemubhenki zvazvino zvaakutambudzika zvikuru.
Munyori mukuru musangano revashandi vekumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaShepherd Ngandu vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kunyanga hazvo mvura yakaturuka vakawanda mudunhu raMashonaland West vanoti havasati vaisa mbeu pasi sezvo vasina zvekurimisa uye kushaya mbeu pamwe nefotereza izvo zviri kudhura zvakanyanya. Varimi vari kubhadhariswawo mari dzakasiyana siyana zvichienderana nekuti une dhora rekuAmerica here, uri kushandisa mari yemunyika here, kana kuti EcoCash kana mari dzemakadhi. Hurumende nekune rumwe rutivi iri kukurudzira vamwe vemakambani akazvimirira kuti vabatsirewo varimi nezvikwerete pakurima zvinhu zvakaita sesoya beans nezvimwe. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti havana mbeu yekudyara sezvo iri kuvadhurira zvakanyanya. Mumwe murimi anorima kumakonde vaishumayo nyika dzino vanoti havana mari yekutenga mbeu, nekudaro vave kutodyara chibage chemudura chavakakohwa gore rino, icho vanofunga kuti chichadzikisa gohwo ravo.
Inini zvandafunga kuti zvinoite wanhu akangokwanisa kuwanisawo kana kuti mbeu kuti ongokwanisa kudyarawo nefertilizer.
Pakiti yembeu yechibage yemakirogiramu 10 iri kutengwa nemadhora ari pakati pemazana 300 nemakumi mapfumbamwe kusvika pamadhora mazana 400 nemakumi maviri zvichienderana nekuti imbeu yemhando ipi. Vanyika dzino vanoti vagari vanofanirwa kupiwa chibage cheupfu sezvo kuine nzara zvekuti vanhu vachapedzisira vokanga mbeu.
Nechibage chokutiwo patuma ndombofuwawo kana kuti sadza achipinge zvinoita nezvavanongotsvaga nokwanisa kurarama. Munharaunda munomuwana asina zvokudya nyaya yekuti mvura yacho yakakasira kutiza. Chibage inobva chasvodza achina kumboita zvakanatsona.
Zimbabwe yakatarisanawo nenzara inotyisa sezvo vanhu mamiriyoni masere vari kuda kubatsirwa nechikafu. Mumwe mugari akagariswa patsva kuBanget vaUpenyu Dzove vanoti varimi vakawanda havana mombe dzekurimisa sezvo dzakafa.
Mombe dzedu dzakafa vakatofara china kutaurwa chii changonzi January disease, saka hachina kutaurwa kuti chirwere rudzii kana kuti chinorapwa nemushonga upi zvisinhanhasiasata taingobaya mushonga unotenga uno mushonga ubaya unotenga uyu mushonga obaya tingotiwo hamene yapona.
Kunyange hazvo varimi vari kuti vakaomerwa, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vagari vekumahusekwa mudunhu reMashonaland East nguva pfupi yapera kuti mvura zvayaturuka vanofanirwa kubuda mudzimba. Varimi vachiti vasina mbeu vanopiwa mbeu nehurumende pasi pechirongwa chepresidential scheme.
Hei, mvura yaturuka kaditi zvine mvura zvayadai zvino kumaruwa zvinobudaka mudzimba.
Asi vakafanobata chigaro chevanotungamira mabasa edunhu reMashonaland West kana kuti Provincial Development Officer vaMidia Mugandani vanoti mbeu iyi inongopiwa chete vanhu vanoshayiwa vasina kana mombe. Nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda neZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuipa vanoti varimi vari kusangana nematambudziko ekushaya zvekurimisa nekupiwa mbeu nehurumende nguva yapera. Vakuipa vanoti hurumende inofanirwa kupa varimi mbeu nguva iripo. Kunze kwekushaya mbeu, vakawanda vanoti varimi vane minda asi havana zvikwanisiro. Mutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura pamusangano wavakamboita kukariba vakashoropodzawo urongwa hurumende hwekutadza kupa varimi matrakta ekurimisa vachiti kurima nemombe zvinotadzisa varimi kurima nzvimbo dzakakura kuti vakohwe pakuru.
Kwa ujama ya kwa unawanyerele kutanzania yetu ndire kutu mnemuru nga hale netinga zekudiri kumaruzeva uko anitile kwa ujiri mane mombe indaya mnore mane matrector tractor pe village haniti vatanita majute roaster kwa ujiri kujara mamjidonza ne matejo is antiquated is arcade izolo wakita urumende yaka janga yika msoro jamba na kumove up from subsistence agriculture to commercial agriculture.
Hurumende inoti varimi vanosvika zviuru mazana manomwe vari kupiwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chepresidential scheme. Vamwe vanosvika zviuru mazana mana vanotora zvikwereti pasi pechirongwa checommand agriculture. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chiguriwa.
Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika makumi maviri nevatanhatu vakafa munjodzi yemumugwagwa munyika yeTunisia neZuro. Bhazi iri rakakoromoka kubva mugomo uye rainge rakatakura vanhu makumi mana nevatatu richibva muguta guru renyika iri reTunis rakatakura vashanyi vaienda kuguta reEin Draham pedyo nemuganhu neAlgeria. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nyaya yekurwisa denda reHIV AIDS. Kwapera zuva rimwe, Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revanorarama neutachiwana reWorld AIDS Day kumasvingo. Blessing Zulu Studio 7 abata amai Tadiwa Pfupa, vanove mutauriri wesangano reNational AIDS Council.
Muzimbabwe vanhu vari hapana dambudziko rasingapari zvino, vanhu vari kushaya mushonga. Kana paina ari kufa neHIV anogona kunge ari kufa nekuti haana kuenda kunoongororwa kuti akwanise kutangiswa mushonga weHIV atinoti antiretroviral therapy kana kuti ati. Ruzhinji rwevanhu runofanira kuti ruzive kuti hapana matangiro aunoita mushonga kana usina kuongororwa utachiona weHIV pakutanga. Nekudaro variko pamwe vari kufa neHIV nekuti havasati vaita come forward waongorobi wakwanisi kuenda pamushonga. Asi vari pamushonga senyika yeZimbabwe hatisati taita dambudziko rekuti pane anga ari paati asvika pakupererwa zvekuti anoenda achidzokera kumba akadaro kuti ashayiwa mushonga. Aiwa, hatisati tane dambudziko rakadaro.
Ko vari kuti maline 2 drugs ari kumboti netsei?
Ane nguva yaanoita anonzi mastockout kwete kuti hapana, asi kuti second line drugs hausiwa anomwiwa nemunhu wese. Nekudaro madistrict kana kuti zvipatara kunzvimbo dzakasiyana siyana pamwe pacho vanonunoka kuodha mishonga iwo masecond line drugs iwayo. Vononoka kuodha vanozoadawo zvoenda vosvika vachiashaya. Izvi zvinenge riri dambudziko ratingati relogistics, not necessarily rekuti tingariti unavailability aiyo.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council amai Tadiwa Pfupa vachitaura na Blessing Zulu Studio 7. Musakangana chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyika kusanganisira kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vashandi vehurumende vanoti vanoda kuwedzerwa mihoro yavo mumwedzi uno wazviita. Asi hurumende inoti izvi zvinenge zvatove zvegore rinouya. Varimi vakawanda vonetsekana nekuwana mbeu pamwe chetewo nekudhura kwezvekurimisa zvakaita sefotereza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.